United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani 210 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Mahelpers vedu akawanda akagura mbasa kana dzekutaka vedu. Ndikuchiudza nekuti kombi yacho iri kukwira. Ndinodzinga kwakaita mvura kwakombura kombi yacho iwande.
Kanzuru yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yoramba ichipararira nyika yose.
Urongwa hwekuderedza tina dambudziko muchaona kuti nechikonzero chekuti mafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatikamboita tingati mazuva maviri atatu apfuura zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kuimbisa kutora matano kudzivirira chirwere chekolera icho chinonzi nebazi rezveutano chauraya vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu 286 kubva zvachatanga kupararira munakukadzi gore rapera. Hurumende inotiwo ichatanga kupa nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri kuedza kudzivirira chirwere ichi. Ukuwo sangano reWorld Health Organization rinoti riri kugadzirira nzvimbo yekuvheneka chirwere ichi kuBulawayo. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vageze maoko avo nemvura yakachena, vadye chikafu chiri kudziya, kugeza michero nemvura yakachena vasati vadya. Mukuziya zviri kuitwa nekanzuro yeHarare, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe kuti zvakamira sei.
Yeah, cholera remember I had declared emergency. So all those is the most of the results that we put to the fact that there is cholera, the put in town, the same ways mentioned between the cholera. So my health workers were able, I don't know. But you must also understand the cholera because it is spread when you can make it, but you say the cholera, not only Harare. So, because Harare is capital city, I'm one of Baguna, so we have to make town with you. But at the same time, whatever the case, we have to fight it to stay Harare City Council. That is why Taka Gadzira Makolera Teaching Center, my identity, because and the one who was a honor of three. Bambi, because we were the deputy, Rani Ravis, who we are too much in the credit, Muni, Arthur and Dera, Arsinagana Simba, Chilkuru, the Rajamana, the Mudum, the Mayoka, the Revolution, some money to my community, the one of Chito Mahara, the Bagadishi, the Colonel, the Chito Mahara. Probably, the one of the I'm going to go to the hospital.
Mutariro wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tinzwewo maonero avo.
Sesangano reCombined Harare Residents Association ndoramba tichidzokera kumashoko atakatura gore rakapera tichitaura isusu kuti vanhu ivava ngavatsvakirwe kumwe kwekuenda. Tingati kunogarika. Tinoona kuti vamwe vanhu ivava vasidopa muenzaniso wekutafara mastenzi yayo kana kuti pekugara ipapo pakatoita kupiwa nekanzuro yeguta reHarare. Saka naizvozvo tinenge tichitarisira isusu pachiunga not accountability yecity of Harare inofanira kuve accountable.
Zvinozofamba sei zvazvinonzi mvura icharamba ichinaya kumatoro uku nekunzvimbo dzinonjenga mvura, vanhu vachapona sei?
Zvataitarisa kuti hurumende ive inoita nekanzuro kuti hapana munhu aifanira kutenderwa kuvaka matoro, nekuti mudoro hamugare vanhu, munogara hove mumvura. Saka naizvozvo izvozvezvo mukaona mvura yaakuzara inyaya yekuti nekuti munogara mvura. Saka naizvozvo itarisiro yedu yekuti paifanira kunge paine urongwa hwekuona kuti vanhu ivava vafa hamutotenderwi kuvakwa kuti tivake mumatoro imomomo.
Vagari vari munzvimbo idzodzi vari kubatsirikana sei munguva iyoyi?
Urongwa hwekuderedza tingati dambudziko muchaona kuti nechikonzero chokutobafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatakamboita tingati mazuva maviri atatu apfuura, zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka. Saka izvozvo zvinenge zvichitarisira zvakare kuti zvinhu izvozvo zvinogadziswa vanhu ivava vari kuda mvura dzekumwa, vanhu ivava vari kutoda magumbeze, vanhu ivava. Saka haisi nyaya yekumboti vanhu ngavangonzi ngavabve vaende kwakasiyana siyana, asi vanhu ivava varifanira kuwana rubatsiro rwakasiyana siyana runobvira kungava kumvura, runobvira kungava zvekupfeka, runobvira kungava mekutogara chaimo chaimo. Saka tikati gore rakapera vanhu vakatombotorwa vakambonogara kubudiriro kune imwe hoo yekanzuro. Ndozvimwe zvatanichitarisa kuti inzi interim kana kuti munguva pfupi pane zvinofanira kunge zvichive zvinoitwa munguva yemberi kana kuti nguva yakareba tinoita kutarisa kuti vanhu ivava vapiwe pamwe pari nani. Asi pari zvino pange pachifanira kuitwa nzvimbo dzatoti maevacuation centers, nekuti vanhu vavai vanoendeswa munzvimbo idzodzo vachitoita zvokutotakurwa vachiendeswa ikoko vachionekwa kunzi vanonogara zvakanaka. Nekuti mvura iyo nemamiriro akaita denga hationi vanhu vachizowana mufaro mazuva mavi matatu ari kuteera, nechikonzero kuti mvura yacho iri kunaya zvakasimba.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yezvedzidzo. Munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti varayiridzi havasi kufara pamusoro pemihoro yavo, ukuwo vabereki havasi kufara pamusoro pemari yedzidzo. VaTaderera vanoti yave nguva yekuti hurumende ichigara pasi ichigadzirisa zvinhu, nekuti pave nemakore mazhinji vachingovimbisa zvisiri kuzadzikiswa.
Ngoma ndiyo ndiyo tanonoka. Zuva rekuvhurwa rafamba zvakanaka chose. Semazuva ose vabereki vazhinji vanoti nonokei kutsvaga nzvimbo dzevana sezvo gore riri kutanga. Vanoti nonokei zvezvakare kuuya kuzobhadhara mari dzezvikoro, kunyanya avo vanenge vaine vana vagara varipo pazvikoro. Saka ndingangoti rafamba zvakanaka, hapana chimwe chamboshamisa.
Saka vaTaderera, zvikoro zvichivhurwa kudai, zvichemo zvavarayiridzi zvakamira sei uye hurumende inotii kwamuri?
Varayiridzi vari kunyanya kuchema panguva inoiyi, inongori nyaya ndiyoyo imwe chete, nyaya yemihoro. Iyo hurumende apa yakangoti zii, tichitarisira kuti iyo hurumende itideidze tikurukure tionesane kuti pane zvavari kutipa here kana kuti kwete. Hurumende yakangotivimbisa kuti tichagona kusangana mumazuva mashomanana omwedzi wokutanga waJanuary, asi pari zvino havasati vatideidza. Tikutarisira kuti vachatideidza chero iri nguva ipi zvayo muchinguva chipfupi chinotevera.
Imo muzvikoro makamira sei vataderera?
Maerano nemamiriro akaita muzvikoro. Uye zvatingada kuona zvitwa nehurumende maerano nezvidzidzo. Kunyanya kuti vachipedzisa nyaya yekuti curriculum review yavakati iri kuitwa. Vachinyatsotiudza kuti tichiona kuti tiri kufamba tichibva kupi tichienda kupi. Zvakare, nyaya yatingada ndeyekuti sezvo tiine curriculum idzva kana kuti ratingati competence based curriculum yatova pachidanho chepamusoro, tiri kutarisirawo kuti hurumende ive inokwanisa kuti ikwanise kuti iwanise zvikoro mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvitsva zvinova zviri kuuya, kana kuti kuita makosi anoita kuti varayiridzi vagone kuzova vanenge vachiita basa ravo zvine unyanzvi, nekuda kwekuti vanenge vadzidzira kana kuti vayeuchidzwa izvo zviri kutarisirwa mucurriculum itsva iyo yakadai kuitwa reviewed, asi iri kunzi yakamirira cabinet meeting kuti vachizonyatsotaura kuti tiri kubva kupi tichienda kupi.
Saka sekuona kwenyu vataderera, pazvara nhasi chii chinodiwa muzvikoro?
Takanangana nezvidzidzo, tinoda mabhuku, tinoda zvakare makosi atingati maworkshop, masemina ekuti varayiridzi vazova vasingazopedza nguva vachiedza kuziva kuti chii chiri kuitwa, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikuru kuru tinotarisira kuti hurumende itipe mari. Iri nyaya yemari hatimbofi takainyarara, nekuti mari iyo hasati yakwana. Isusu tange tagara tataura toda 840 kareko, asi pari zvino havasati vadii, tichiri pasi pe400. 300 yavakati zvakare itange ichitetswa. Saka tiri kutotarisira kuti vatipe mari ndokuti varayiridzi vagone kuzova vanodzidzisa vana zvinoenderana nezviri kutarisirwa naiyo hurumende, vabereki navamwe vose vatingati mastakeholders.
Avo vange vari munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Tiri kuona kuti zvikoro zvedu zvakawanda zviri kubatana nevabereki nevemunharaunda, vachibatana nemabhizinesmen, vachibatana nevanhu vatinoti maalumini. Maalumini ndo vana vaya vaya vakadzidza muzvikoro zviriko izvozvi, kuti kuda ndakazodzidza seni ndakadzidza kwakutama kare kare, ndopota ndidzokerawo pakutama ndichiendesawo makombiyuta angu, kana kuti ndoendesawo makiti ebhora kana zvibhora zvekuti vana vatambe. Zvinova zviri kuita kuti zvikoro zvedu zvienderere mberi.
Asi vandoro, varayiridzi vari kuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semagetsi kuti vadzidzisewo zvinhu zvakaita seICT nezvimwe. Chii chiri kuitika? Chii chiri kurongwa nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende tiri kuenderera mberi takabatana semapazi ehurumende, kunoti iro bazi rezvedzidzo primary and secondary education, robatanawo neministry yeenergy and power development, robatanawo neministry yeICT, tichiisa yatinoti magetsi connectivity neinternet muzvikoro zvakawanda, kunyanyanyanya zviri kumaruva nezviri kuchamhembe kwenyika kunenge kuri kumahombe kombe kwenyika, ndokwatiri kunyanya kutarisira kusinganyanyosvika vanhu vakawanda. Saka isusu tiri kufara nemafambiro atiri kuita. Kune vaya vanenge vachizongotaurawo zvavachishoropodza, asi matarisiro atakaita isu sevanhu ve
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Chigaro yezvidiki verimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vatekumo mushanga, vanoti vadzimwa basa nebazi redzidzo yepasi vachipomerwa mhosva yokukurudzira varayiridzi vechidiki kuti varamwe mabasa uyewo kuti vakarova basa kwemazuva anodarika gore rose.
Tinako kwanisa kunzwa divi rebazi reze jidzo epasi, sezo mtauri webazi ili vata ungana ntoro, vanga wasa tuwa pindira mivunzo yedu ya tawa tumira tisa itaenda pamepo. Ngati nzwe urukuro ya ito anavantanga na jonga kandemiri we Studio 7.
Takambo ita masago za taka ita ne hurimende ne minister ku primary and secondary education. So iyo wari kuti iyo wati nita kushana ne kuti kuta imobilize ma teachers especially we chibiki kuti wai ite ma industrial action ayatai ita ane ili capacitation ku kukuri bila wara ili kuwasai na kuma basa kana maiza awo zina kuisa shakakwa ane kese kuta mzina wotu mkuzi yari mzambu mbuni kuta ya sandi marudu kuti wawasani kina upana so ini ndiri kunzi ndamikwa basa na kusinda ina blaisa wekili kuti wari kukenda kuma basa awo.
Saka mwuriku tambira sei mwosha ya mwuriku pomeru wai uye dano razo toru wane urume ndire kukumisa ibasa
andiku tambira mwosha iyo ya andiku tambira razo wane urume ndire ibane rekida kumisa isu wekibiki rekida kumisa matika rekida kumisa mainye ni special ama wadete kwa kutuwa 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 mobilize vanhu vakawanda kuti vange vachiorganize vari mumateaching community kuti vamobilize vanhu kuti vazive kuti toita seko semateacher tito kuti vemangwanga rive rakajeka so isu handisi kutambira danho iroro nekuti ibave kutotageta semateacher anawo eyomaga netoziva kuticha zvino muzimbabwe kuti tisiye activism yedu tichisaisa kobhenzo yashandi.
Saka muri vangani vamiswa kumboshanda uye mamiswa kushanda kwenguva yakareba zvakadii?
Ya ini ndatoimiswa basa zvachose zveupenyu hwese discharge from service kusvika hanhende zvaapinda after 5 years discharge yeyo yapera ndakutanga kwaapinda basa bandiri kuona kuti mwamangu inotoziva tichadzo ine tine umwe mushandi wedu ari kumidlands province akaitwa zvezve same.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekupikisa danho irori pamwe nemhosva yamuri kupomerwa sezvo musiri kuzvitambira?
Zvekwadi titorine matanho atiri kutora tiri kuapila nyaya iyi kulabour court nekuti tiri kuona kuti mutongo wavakapa even kambiri kuti ndakarodza kubasa kwemadhezi anokwana 369 days izvo zvisiriizvo zvamanye ndakarodza kubasa zvavari kuti ndoza ndakarodza basi kukonzesa mutemo wavatare unge uripo. Saka tiri kuti tiri kuenda kulabour court naapila nyaya iyoyo makosi edu sezvati anenge ari captured but tioda kuti vangoonawo kuti aiwa zvavava kuita izvi zvava zvekuda kutongwa nedemo zvavazvekuda kumisa varayiridzi zvavazvekuda kumisa vashandisi vaone vachiratidzira kuti vazoita marights avo kuti awanika achirespectwa nehurumende iyoyi.
Avo vange vari sachigaro vezvidiki verimwe sangano rinomirira varayiridzi readus vatecmo mushanga vari parunhare kumarondera west najonga kandemiri westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadii pastudio apo magadiko. Aiwa mukutaana mukoma bisho pa Cape Town apo. Aiwa ndine mashoko mashoma ndoda kungobvunzwa kuna nawo munoti ana taungana ndora education apo. Aiwa vava vanhu vekubvunza saka hapana chinobuda kana mechibvunza vanhu vakaita saivo. Iro zvizvi vana vake hapana kana hwana ari muzimbabwe imomo vese vari kudzidza kunzo kuti vaakubva ikoko vazouya futi kutungamira vana vedu ndokuti mukatarisa vana vana munangagwa vana vana iwo pamusoro musoro iwowo hapana kana ane mwana arimo kuda kuti vana vavo vaakubva kunyika dziri kure uko kwavari kudzidza ouya futi oomesera vana vedu futi vachivare vanenge vakurire muzimbabwe imomo nekuti vanenge vasina kudzidza. Saka isi wasting time kubvunza ana taungana ndoro havana chaunobudisa bvunzai veeducation vacho vanenge vari pagiraundi kwete kubvunze munhu anoswera ari muofisi hazvishandi chinhu hazvishandi gore rese richingotaurwa iro ricurriculum yacho iri kutaurwa gore rese iri kutaurwa tozoiona next year.
Tanga ndichida kuti ndipindure hangu uyo wekueducation anga achitsanangura kuti aiwa kwakarongeka tikutorikruta 2000 teachers vari kuapply vakatowanda so zvinoratidza kuti vari kufarira basa ravo. Ndodambudziko rataita muzimbabwe rekuti vakuru vedu vanofanira kutungamira vachitaura chokwadi mamiriro akaita nyika vanofanira kunge vachibuda pachena vachinyatsotsanangurira vanhu zviri pagiraundi. Vari kuziva here kuti ticha haasi kuenda kubasa nechikonzero chekuti zvinhu zvakanaka but ari ku arikungo enda zvezvo kuti pamwe vana ndinga gona kutenga shuga kuti ndiwe ikiro mayero because makatarisa zvatitore example yekuti teacher ane vana vaya vatatu vana ari kuenda kusecondary two vari kuprimary ndaanichifarira kuti iye mutungamiriri wekueducation atipowo budget yekuti anosurvivor sei mwedzi wese atipowo kuti iyi mari ichiswa yakadai so iyi yakamira yakadai achibhadharira mwana kuchikoro achida kudya achida otoudza kuti inomukwanira here maticha vari kuti vachibva kuchikoro vari kuenda kumaritso mumaruseva vachipiwa mabasa ekurikicha mumunda kuti vakwanise kurarama vachiwana mabhagedhi echibawo
tinodawo kumbotaura nezvemukati menyika medu umo muzimbabwe medu umo mumatakatiza nenyaya yenhamo nenyaya yekumbunyikidzwa umo ko iko zvino vari kutaura nyaya yekukwidza nemaschool fees zvikoro zvacho vanombozviasesa vairi kuona kuti pavanokwidza school fees vana vacho vanodzidzira papi chaipo chaipo school fees yacho yavanokwidza koivo zvavambotaura zvenezve free education ko free education yacho iri papi kana mwana akubhadhara mari yekuti mubereki haatokwanisi kana kuireza mari yacho ticha wacho ari kubhadharwa $300 anaitarisira kuendesa mwana wake kuboarding school boarding school yacho inenge ichida $800 anoiwana kupi ko vanombotarisavo here zviri maringe nevanhu vacho vanofanira kubhenefita pakukwidza kwavanoita mitengo yezvinhu vanombotarisa here kuti vanhu vacho vari responsible kuti vazobhenefita pazviri vanowanawo sei maresources yekuti vakwanise kuzadzikisa izvozvo
mangwanani mangwanani vanatononoka hwande pastudio 7 apa navese vateereri veduwei hurumende inonyaonawo here zvechokwadi inoonawo here zvechokwadi kana ichitaura kuti maticha ese ane rufaro ane mufaro usingaiti ngemari yavanopuwa muticha wavanomboona unofara ndeupiko vana vavo vachitotambura zvisingaiti ende navo vana vevazhinji vanotitambura vetinoziva nematicha mazhinji etinoziva ko maticha acho anombofara ari kupiko ari munyika yepiko asingaonekiwo nevanhu kumba atoendawo pastudio 7 kundotaura zvinhu zvekunyepa kudaro studio 7 tinoiziva iri yechokwadi zvimwe zvinhu regai kugamuchira vestudio 7 mani zvinotirwadza izvozvo katichinzwa kuti maticha ari kufara ivo hazinonga sosve nemuromo zvinotirwadza taurirai vanhu chokwadi ndiri sefasi masunda zvakare ndichibva kubhikta east
mamuka sei vashamarari vestudio 7 ndine nyaya zvangu diki diki yandiri kuteera mazuva ano ekuedyucation ndakanyanya kunangana nematrade unions avo atingi kungobatsana pangu kwakanaka unonzwa union yadr zoo vachiti maticha tinoda kuti vapuwe $540 then union yamasaraurindi unonzwa vachiti toda 1200 saka orit kana rei gavhenment ichida kupa mari inopani atingi zvinhu zvinoda kungo sense kuti ngatingobatana dezvi kana vari nyaya dzemari ungavambobatana pane nyaya dzemari pa kuita kuti vange vane decision muone yebasic request yesalary yavo kuda kungobatsirana I understand kuti vashandi nehurumende zvavo mari yacho naimbichana zvayo but kana muri confused kuziva kuti muda mari agovernment kenei then make a full deal out of it
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatongi vematare edzimhosva kudare reappeals court muwashington dc varatidza kuti havasi kuzotambira chikumbiro chevaive mutungamiri weamerica vadonald trump chekuti vanzi havakwanise kumiswa pamberi pedare sezvo pavanonzi vakapara mhosva dzekuda kuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo muna mbudzi 2020 vainge vari mutungamiri wenyika asi kunyange chikumbiro chavatrump chikasatambirwa nedare iri vanokwanisa kukwira kudarira pamsoro soro re Supreme Court. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kennedy Masie.
Taona vatambu vachi nyaya yavo ichinzwika mu Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Uko kwa waka isanya yao wachitaura kuti sa former president wema Amerika iwo wafani kwa wachi tongwa ne nyahaya yezunu zakaitika machiri mutungamiri wenyika iyo inonzi presidential immunity. Court iliku nzwanyai ni nasi ichiti kana vatambu vakanzi vane presidential immunity awafani kukue vachi wonekwa vachi tongwa zimu nyaya zimu zawari kutongwa ni mamu matari kunzoku. Nyaya ya ninguwa ichi endera mberi ya vatambu inya zawari kubatwa nazo in different atingati ma states ano wazishiva pa nyaya itika pa waka jijiwa na wapa iti ni my elections au wanwagati waka shedzira wanu kuti wapandu kire urumende kana kuti Congress isa ite certify my results anga iti wapa iti wananga wuna my elections. Sika izi nyaya izi ndo zuku wazishi momotera wa Trump and inyaya zirukuti kana district court of appeals for the District of Columbia ya katawaruti wa Trump bari immune kauta wafangu wa chitongwa ni nyaya izi nyaya zimudzese za wangu pomerwa zinuena na nyaya iwi ye my elections zinu vaza ita fall away kana udizo wafangu wa zalmira
muno zvoda sei vama sei
tikitasa maonera tuitawo dare iri ragara iri riri kubvunzawo magweta ava Trump nyaya dzakadzama dzokuti kana mutungamiri wenyika akapandukira hurumende kana akaita zvinhu zvee zvinoda kupandukira hurumende zvinoreva here kuti havafani kuzotongwa kana nguva yavo yasvika. And pane nyaya dziri kutaurwa zvekarewo nemagweta ava Trump vari kutaura kuti kana vaTrump vakanzi vanhu havana inganzi presidential immunity, izvi zvinhu zvinokwanisa kuita pachirungu open ma floodgates ekuti mafomer presidents anenge akuitwa inonzi political persecution panyaya dzaanenge akaitawo vachiri mapresident.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende muCameroon inoti iri kumanikidza zviuru nezviuru zvevana vari kushanda ichiti vadzokere kuchikoro. Hurumende inoti vazhinji vevana ava vakasiyiwa vari vega pamusoro pekurwisana munyika dzakakomberedza Cameroon vachiti vazhinji vavo vari kuramba kusiya mabasa avo vachiti vanotya kufa nenzara. Zambia inoti mutungamiri wenyika iyi vaHaka Indi Hichilema vasaina bhiri reaccess to information kuti rive mutemo. Bhiri iri rinonzi rakapinzwa muparamende makore makumi maviri apfuura. Kunyange hazvo vamwe vachiritambira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri haribati zvimwe zvinofanirwa kuvemo. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yaramba ichipararira nyika yose. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeEastern Bureau.